mashokoma kukutu ya atawu wa mena mbelekita asidambu tikondele kuti zveutsanana tinozvo zvichisisa kuti vanhu vakakosa muutsanana nyangwe hazvo zvakakosha dambudziko riri kuita kuti vanhu vazhinji vari kugara mumadhorobha nemaruva vatadze kunyatso kuita utsanana even vachida inyaya yekuti mvura yacho yakachena havasi kuiwana marara haasi kutorwa zvona mumadhodhadzini vaya havachauye muzvitoro madhodhadzini vana vari kungotambira mutsvina muzira umu pombi dzinofambisa tsvina dzatinenge taita mudzimba umwa dziri kungoputika saka zvinonetsa kuti titi vanhu ngavaite utsanana iyo nyika yedu yakamira mamiriro ewayo saka kuti dambudziko iri rigadzirisike rinofanira kutangira kugadziriswa kubva kumunisipariti munisipariti inofanira kuti igadzirise hayi ngavaione kuti mukauya mvura yakachena mupombi dzemudzimba ngavaone kuti marara atorwa nenguva dziripo ngavaone kuti pombi dzemvura dzetsvina dziri kuputika mumigwagwa i vagadzikana izvi zvisina kugadziriswa chokwadi tinenge tichinyeperana kuti titi vanhu vanganzi vaite utsanana vanoita utsanana hwacho sei iyo nzvimbo yese yavanogara ichingori yakangodzara nepombi dzaputika masuwe
zvinyi zvingaitwe neveruzhinji kuti vasawanikwe vachibata chirwere ichochi chekorera
pane zvimwe zvatisingatongoyambira ndezvekuti kana vachinge vatenga zvavanotenga kumusika angava matomatisi nei vanofanira kuti vashandise mvura yavanenge vaboilisa kuitira kuti vauraye utachiwana mumvura iyi kana kushandisa iyana vanonzwa nawater guard mishonga yekuisa mumvura inoiswa mumigoti kuitira kuti varidhuse kutapukirana kwemanyokaya
munhu angazive sei kuti abatwa nechirwere chekorera ichi uyezve munoyambira kuti vanenge vabatwa nacho vaite sei
chirwere chekorera chirwere chemanyoka tinoyambira kuti mudzimba kunyanya kuvana vadiki even vakuru mukaona munhu achimonywa nemudumbu achiita manyoka acho ekorera manyoka anenge akaita mvura chena chena inozikana pachirungu water rice inenge akaita kuti mvura inobhezwa rice isati rabikwa ndiwe manyoka ekorera saka ukaona munhu achimonywa nerudzi irworwo tinokurudzira kuti vamhanye kungava kukliniki kana kuchipatara chikadhuze navo nekukasira.